Tifani kuvarairwa zvachose tichifunga kuti pari zvino patiri kuwana kuti vabatwa noutachiona hwecovid-19 uhwu vari kuita vachiderera. Vanenge vachinzi vashayikavo nokuda kwecovid-19 vari kuitawo vachiderera, pamwe vachitombotaurwa kunzi pazuva rinenge ratariswa panenge pasina ashayika nokuda kweutachiona hwecovid-19.
Zvinorevawo here asi izvi kuti denda iri rakuenda richinopera?
Hazvirevi kuti denda iri rakuenda zvachose, saka vanhu vototi aiwa denda iri rakundwa zvapera. Tinofanira kuti tirambe takachenjera, tiine chenjedzo yokuziva kuti kune dzimwe nyika mafigiri ari kutokwira evari kubatwa neutachiona hwecovid-19 nevari kushayika nokuda kweutachiona hwecovid-19. Vamwe vari kutotarisa kuti kune dzimwe nyika dzichitariswa kunana Europe, Asia, uko vari kutotarira kuti vanhu nyika idzodzo dzaakupinda mune yatingataura tichiti fourth wave. Saka izvozvo iyo tofanira kungovawo nokuchenjera kuti senyika tinokwanisa kupinda mufourth wave.
Mungapa muenzaniso here ipapo, Dr. Maida, kuti sei muri kupa chenjedzo iyoyo?
Tikatarira zvakaita gore rapera, zviri kungoenderana kuda nezvakaita gore rino kuti pakanyanya kubata COVID-19 yatingati ya third wave, kubva munana April, May, June, July kusvika August, ndopi pazvanga zvakatekeshera zvikuru patakatosvikawo kulockdown ya level 4. Kana tichitarira zvose izvozvo, zvakafanira kuti vanhu vazive kuti nyangwe tichibayiwa nhomba, zvakatotariswa nokuonekwa kuti nhomba haidziviriri zvachose kuti munhu asabatwa neutachiona hwecovid-19.
Vamwe vanochizobvunza ka Dr. Maida kuti zvino kana paine mukana wekuti unokwanisa kutapurirwa chirwere ichi kunyange wabayiwa nhomba, pachine chikonzero here chekuti munhu abayiwe?
Vaccination kana vaccine iyoyo inenge yapiwa munhu kuti azonzi avaccinatwa, zvinobatsira kuti munhu kubatwa kwake neutachiona hwecovid-19 kudzikire chose. Uye kana kuri kuti abatwa neutachiona hwecovid-19, kurwara nayo kana kuti anyanye kurwarisisa zvatingati macomplications aya, zvinenge zvakadzikira chose. Uye kutozonzi ashayika nokuda kweutachiona hwecovid-19 iye akabayiwa nhomba mbiri kana yatingati full vaccination, zvinenge zviri pasi pasi, hazvitotarisirwi. Zvingaitika hazvo apo nepapo, asi pesendeji yacho yakaderera zvikuru. Saka izvozvo ndosaka vanhu vakakurudzirana pasi rose kuti zviri kuonekwa izvi nemedical science kuti ndo zvinobatsira kuti utachiona hwecovid-19 huve hunokundwa pasi rose. Vanhu ngavabayiwe nhomba iyi.